manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kukadzi 9/2023 makateerera ku studio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Madzimai okurudzira kuti mitemo ivandudzwe kuitira kuti mikana pakati pava nevanhurume ienzaniswe. Vagari vekumasvingo vochema-chema nedanho rekanzuro yavo rekuda kushandisa makambani anoronda zvikwerete kuti avamanikidze kubhadhara michero yavari kutatarika kubhadhara. Kushanya kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuEquatorial Guinea vachiperekedzwa nemwanakomana wavo vaEmerson Mnangagwa Junior pamwe navanamuzvina bhizimusi vaviri vanonzi vanodyidzana zvakanyanya nehurumende kwosimudza mutauro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano anomirira kodzero dzemadzimai asangana muHarare nhasi akati kusazadzikiswa kwemutemo wekuenzanisa mikana pakati pemadzimai nevanhurume kana kuti Gender Act sezviri mubumbiro remitemo kuri kudzosera kumashure zvakanyanya kusimudzirwa kwemadzimai. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Madzimai abva kumapata akasiyana-siyana nemasangano akazvimirira aungana muHarare nhasi apo vemapata ezvematongerwo enyika vaisa runyoro rwavo pagwaro rekuzvipira kuzadzikisa nyaya yekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume. Sachigaro wekomishini inoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume Gender Commission, amai Margaret Mukana naSangarwe, vati kushayikwa kwemitemo inotsigira zviri mubumbiro idambudziko guru.
Tina masimba ekuti timanikidze mapoka kuti wakwanise kuisa madzimai. Ndosaka tiri kuti dai takwanisa kuwanawo Gender Equality Act. Gender Equality Act ndoichataura kuti kana munhu akasaita zvakatemwa nebumbiro remutemo chakati ndochinozoitika zvabati.
Vanga vakamirira bato reZANU-PF uye vari mutevedzeri wemunyoro anoona nezvemutemo vaFortune Chasi vati madzimai anofanirwa kuzvisunungura.
Vanezvo vatikuramba tichikomekedza vari muzvinzvimbo kuti madzimai awane pavanopinda. Asi nyaya iyi haisi yekuti madzimai vanenge vachipiwa zvokuita nevarume. Ivo madzimai ndivo vanokwanisawo kuti kuzvisunungura.
Amai Porina Mpariwa vanga vakamirira bato reMDCT vati kune zvimingaidzo zvizhinji zvinodzorera madzimai kumashure munyaya dzezvematongerwo enyika.
Havazowana vanovatsigira kana kuti support kana kuri kufemini nekuti vanenge vachityirwa kuti kunenge kuine mhirizhonga kana kuti yatinoti violence. Havana mari dzekumhanya-mhanya kuti vakwanise kupa vanhu zvikwanisiro kune vanenge vachida kuvabatsira kuti vapinde kunotsvaga rutsigiro kuzvigaro. Madzimai vanowanikwa zvakare vanotya kana zvinhu zvisina kumira zvakanaka.
Izvi zvatsinirwawo namuzvare kudzaika Dzombe vanga vakamirira bato reCitizens Coalition for Change vawedzerawo vachiti
homwe dzedu hadzina kusimba tenge tisina mari kumbunyikidzwa kwekodzero dzedu kutyisidzirwa mumapolitical parties kuti varume ndo vanokwanisa vanofanira kutora zvigaro zvepamusoro isusu tichipiwa zvigaro zvepasi.
Mutungamiri weLabour Economist African Democrats Mushare Linda Masarira vatiwo madzimai munyika ari kunyengerwa nekupiwa zvigaro mudare reparamende zvisingakwikwidzwi uye zvisina matunhu.
Redu remutemo muSection 17 riri kutaura kuti 50-50 kana tine ma MP 210, 105 vamanoita vakadzi, 105 varume. Ndo zvarinotaura. Haritaura kuti vakadzi tichazokupai zvigaro, bhakosi neparutivi. Haridaro. Ndosaka nanhasi ndichiramba ndichipikisa kuti sei isu madzimai emuno muZimbabwe tichiramba tichimbotsikirirwa nevanhu vatakabereka.
Mukuru wesangano rinorira kodzero dzemadzimai, Women's Coalition of Zimbabwe, Amai Salidura, vatiwo nyaya yekuti madzimai haasi kutungamira mumapato iri kupa kuti kuzadzikisa nyaya dzavo dzinetse.
Nyaya dzekuti mabato ane vatungamiriri vari varumurume vakawanda, saka dzimweni dzenguva havazooni madzimai pavanenge vachigovera zvigaro. Saka tinoona kuti zvimwe vanenge vasingatozivi madzimai. Tikatarisa manomination fee yedu akakwidzwa, madzimai ava havakwanisi kuti vamasvikire.
Gurukota rebazi rinoona nezvemadzimai, Amai Stembiso Nyoni, vati madzimai anofanirwawo kutsigirana. Vati hurumende yakazvipira kuzadzikisa kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume. Amai Nyoni vatiwo hurumende yakaisa bumbiro remutemo, ikaisa dare rinoona kuti nyaya dzine chekuita nekusazadzikiswa kwebumbiro dzitongwe. Vakati chitsvambe chave kumapato zvematongerwo enyika kuzadzikisa zviri mumutemo. Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndini Rutendo Mawere.
Vamwe vagari vemudhorobha reMasvingo vatosvorana nekanzuro yavo iyo yakazivisa kuti ine chinangwa chekuendesa vane zvikwerete kumakambani anotevera zvikwerete kana kuti debt collectors. Kanzuri inoti zvikwerete zvemitero isiri kubhadharwa zvasvika pamabhiriyoni matatu emadhora emunyika. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wemumusha weKMP, Amai Judas Vanda, vanoti danho riri kuda kutorwa nekanzuru harina hungwaru sezvo ichazopedza mari yakawanda ichibhadhara makambani anotevera zvikwereti aya.
Ini zvangu semugari ini handioni zvine musoro ini kuti kanzuru iri kuda kuti disagree ma debt collectors. Ma debt collectors handiti anobhadharwa. Abhadharwa. Vachatanga vabhadhara ma debt collectors vozoti mari zvekwatiri isu vanenge vakutora kuti yavachatora vanenge vobhadhara ma debt collectors iyayo. Saka hazvitobetseri.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano rinomirira vagari reMasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA, Muzvare Rumbidzai Magwibira, vati kanzuri kuda kuomesera vagari asi mapazi ehurumende ane chikamu chakakura chezvikwereti pa3 billion haana zvaari kuitwa.
Kuti vagari oredhi vari kutotambudzika kuti vange vachibhadhara mari dzemutero dziri kudiwa, saka kuzovaendesa kumadebt collectors ikutova overbedena. Dekanisi yauya neimwewo strategy ingabetsera yekuti vakolekte mari yayo. They can incentivize kuti abhadhara bill yako, we can do this. Uyewo taachifungidza kuti kunze kwokutanga maresidence devatangawo maparastatals nemagovernment departments nemamwe maorganization akasiyana makuru ane mari yakawanda yakasiyana neyevagari.
Meya Guta reMasvingo vakuli maboke vati kanzuri yakatora danho iri nekuti iri kutadza kuita mabasa ayo nemazvo nekushaya mari.
Tachinotipa nechekuti pamari iri kuowa kanzuri nevagari pamwe chete nemagovernment institutions iri approximately 3.2 billion. Inotibatsira panyaya dzesoft delivery indezvo that tinofanirwa kuona kuti mishini yedu inopamba mvura yaripeyo. Tinoda kutenga machemicals emvura. Tinoda kutenga mota dzese dzinova.
Vamwe vagari vanoti kanzuru ndiyo iri kuita kuti vaite zvikwereti zvikuru sezvo mabhiri avo ari kuuya akakwira mwedzi wega wega. Bhiri evagari vazhinji ave kuuya ane mari dzinosvika zviuru makumi masere emadhora emunyika, iyo inokwana kuita madhora makumi manomwe emari yekuamerica pamusika wekubhanga. Mari iyi inonzi yakawandisa sezvo vagari makore apfuura vaibhadhara mabhiri asingadariki madhora makumi maviri emari yekuamerica. Zvichakadaro, vagari vedhorobha reChiredzi vari kuchema-chemawo kuti mabhiri avo emvura emwedzi uno akauya akakwirisa zvekuti havakwanisi kumabhadhara. Vagari vataura neStudio 7 vanoti mabhiri aya akauya akadarika zviuru zana zvemadhora emunyika apo vaimbobhadhara mari isingasviki zviuru makumi maviri. Vanoona nezvekufambisa kwebasa musangano revagari reUnited Chiredzi Residents and Ratepayers Association kana kuti UCHIRA, Amai Constance Chikumbo, vati vagari vakawanda vakwanisi kubhadhara mari iyi.
Because pamaconsultations aiitwa vagari vairatidza kuti vanokwanisa kubhadhara mari inorange from $8 to $15. USD ine bank rate deni votikaweka mari yavakaisa iyo inotova mari inopfuura mari iyoyo.
Sazvigaro wekanzuri yechiredzi vaGibson Mhende vati vagare vasarohwe nehana vachiti mabhiri aya akakanganiswa vakakurudzira kuti vaende kumahofisi avo zvinogadziriswa.
Apologize kumaresidensi edu nekuti zvakazosendwa kwavari handizvo zviri paapproved budget. Pane maerrors akaitika kumahofisi edu atatozoona makuseni nhasi. Anja mafigures for sure, mafigures akapanjiwa akakwirisa zvikuru, saka totori mubishi rekuti tigadzirise.
Vagari mumadhorobha maviri aya vanoti mabhiri avo ari kukwira mwedzi wega wega, izvo zviri kuita kuti vaomerwe neupenyu. Ndakamirira Studio 7 Masvingo. Ndini Godfrey Mtimba.
Banga guru renyika dzepasi rino reWorld Bank rinoti upfumi hweZimbabwe huchati kwirei zvishoma kubva pazvikamu zvitatu nezviga zvina kubva muzana kana kuti 3.4% gore rapera kusvika pazvikamu zvitatu nezviga zvitanhatu kana kuti 3.6%. Izvi zvakabuda nezuro pamusangano wakaitwa neWorld Bank nevemabhizimusi wainge warongwa nesangano reConfederation of Zimbabwe Industries. World Bank inoti kusagadzikana kwepasi rino kunogona kukanganisa upfumi hweZimbabwe. Gurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube pavakaparura bhajeti regore rino vakati vanotarisira kuti upfumi muna 2023 muno huchakwira nezvikamu zvitatu nezviga zvisere kubva muzana kana kuti 3.8%. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vaimbotungamira Confederation of Zimbabwe Industries, Dr. Callisto Jokonya.
Ichokwadi, pamusangano wanga uriko nezuro, waitarisa nezveekonomi yeZimbabwe namatarisiro avanhu kuti chii chiri kuzofamba muZimbabwe. Sine economist wekuWorld Bank akanatsokutaura Stella, akanatsokutaura kuti Zimbabwe ichabudirira panyaya dzezveupfumi. Ichireva kuti iyo pachaita growth ye 0.02%, which is zvinenge zvakapfuura gore rakapera. Gore rakapera yanga 3.4, gore rari kutarisira rino rinoita 3.6.
Zvinokwanisika here izvi, Dr. Jokonya?
Ndinoona zvichiita. Handifunge kuti hazvigori kuita nokuti tawana mvura yakanaka yanaya. Saka pakurima apa panotarisirwa kuti pachaita gore rakati nakei. Uyezve ndingati nemitengo yemaminerals pasi rose ari kuradzika zvakanaka and haasi kunyanya kuradzika kudzika pasi. Saka izvonopa Zimbabwe mukana wekuti igone kutengesa zvinhu zvayo nenzira yakarurama ichiwanawo mari inenge ichipinda. Saka ikonomi inenge yakamira zvakanaka. Saka kune kuzvicherwa kunenge kuradzika zvinhu zvakanaka, mukurima kunenge kuradzika zvinhu zvakanaka. Ndo zvinhu zvikuru zvinowanza kudai.
Ko kuma industry uko zvakamirawo sei?
Ku industry hakusinyanya kuradzika zvakatururamei. Asi zvandataura izvi ndo zvine mapercentage makuru panyaya yezveupfumi muZimbabwe. Saka ichokwadi kuti zvingangobudawo nenzira yakadaro.
Asi izvi zvinoreva here kuti upenyu hwevanhu hunenge hwava pari nani?
Kupfuma kwomunhu wani hakusi kupfuma kwavanhu vose. Saka kuti vanhu vese vaone kuti vane chavawana muupfumi hweZimbabwe ndo zvakakosha. Vanotonga ngavazvibure zvekuti vanhu vese vari kudya here vachigutawo, kana kuti vari kusarirawo nezvakatipo kuti ndo rinonzi development yavapo, nokuti yakubata vanhu wese. Kana isiri kubata munhu wese, ndo pane mubvunzo mukuru kuti chii chiri kuzoitika. Kuti zvari kuramba ichiradzika mberi asi vamwe vasinga vachiramba vari paurombo, chii chaitika? Ndo mubvunzo ungasara uchiitwa. Iwe handigoni kudaira pachinguva chino, asi zvinhu zvakakosha.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vaimbotungamira Confederation of Zimbabwe Industries, Dr. Callisto Jokonya, vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, Blessing abatawo imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Ichokwadi kuti upfumi hwenyika yeZimbabwe muna 2023 tiri kutarisira kuti growth rate yacho ichange yakati kurei, inonga iri kuma 3%, zvikutaura World Bank. Ndinofunga kuti nyaya iri kunesa muZimbabwe inoita kuti upfumi hwedu hwenyika usakura zvakanyanya inhau yekuti hatina mapolicies ari kusupporta production. Mapolicy edu mazhinji akarerekera kuchikoronyera.
Munorevei muzvinafundo?
Chekuti vanhu vari kunguita njuga pese pavari, kungava kuforeign currency market kune marates ariko anonga ari controlled, ekuti vanoona mukana wekuita makasi nemari yenyika. Tikaenda kuagriculture, kune commander agriculture kuti vanhu vanonga itira mainputs choatengesa. Unoona fertilizer inonga yakatengwa iri kuma $65 per bag. Iri kutengeswa mumarket ne $10, $12 nevanhu vanonga vapiwa vacho. Saka production ndinova tichitarisira kuti agriculture isimuke, haichasimuke.
Ko kuma industry
ndiyo zvimwe chete ku manufacturing vanonga vachipiwa foreign currency kuti vatenge ma raw material. They go back to black market kutengesa mari iya. Saka growth rate yekuma 3.6% haina zvainotibatsira kuti vanhu vabude mudambudziko ratinaro repoverty. Kuti tiende ku middle income status yatiri kuda vision 2030 hatingasvikiko nema 3% aya. Tinoda marates anosvika kuma 10% growth rate. Ndokuti mari inosvika kuvanhu inge yakawanda.
Zvii zvamuri kurudzira hurumende kuti iite?
Tinokurudzira hurumende kuti vabatsire nyaya dzeinvestment climate. Zvichitangira pama elections ati kutarisira muna 2023 muna August. Anofanirwa kuitwa pasina vari kurovana, pasina vari kubirana, nekuti tikangopotsa ipapo chete tichabuda muma elections iwo yatiri very divided. Isusu tisati tafunga nhau yeinternational engagement. Pachezvedu semaZimbabwe tinonga tisikatoonani, tiri makara asingaonani. Saka hakuna kwatinosukasana negrowth rate yedu.
Nyanzvi munyadzo zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mukanzuro inoona nezvekunyorwa kwebvunzo yeZimsec muzvare Nicolette Dlamini vanoti bvunzo dzeordinary neadvanced level dzanga dzambomiswa kunyorwa makore maviri adarika nekuda kwedenda recovid-19 dzichange dziriko mwedzi wachikumi gore rino. Muzvare Dlamini vanoti kunyanga hazvo mari dzinodiwa dzakatarwa mumari dzekunze, hapana mubereki anomanikidzwa kubhadhara mari dzine mari iyi sezvo pachitenderwa kubhadharwa nemari yemunyika inoenderana neuremu hwedhora remunyika kumabhanga kana kuti bank rate. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 naMuzvare Dlamini nezvenyaya iyi.
Majuni examinations kana makatarisa makore apfuura maviri tichange takaafekta senjaro pasi rose nyaya yecovid-19. Takatadza kuti vana vanyorese maexaminations aJune. Saka gore rino nekuti timetable yadzoka zvayanga yairi takuona kuti vana vakukwanisa kunyora muna June.
Tombotarisa mari dziri kuwanikwa dzichidaidzirwa pari zvino, mari idzi dzakamira sei pamazamanishen aya?
Tikatarisa mari dziri kudaidzirwa pari zvino, mafees haana kuchinja kubva kwaangari last year gore rapfuura. Saka tiri kuona kuti vana vari kudzidza mumagovernment schools vari kusubsidizwa nehurumende ne65% zvichireva kuti vanobhadhara $11 per subject for ordinary level. And then vari mumaprivate schools vanenge vachibhadhara $24 per ordinary level. Tikatarisa vea level vari mumaprivate schools vanenge vachibhadhara $48, vemagovernment schools vachibhadhara $22.
Asi kana vamwe vabereki vari kuchema-chema vachiti mari idzi dziri kudaidzirwa mumari dzekunze, asi ivo vachitambira mari yemabhondi munyika, yagara yakapegwa pamari yekunze here?
Mari yemaexaminations inopegwa nemari yekunze, asi pakubhadhara vabereki vanobvumirwa ivo kubhadhara nemari yemuno muZimbabwe. Tichiratarisa kuti registration mubereki achida kubhadhara mwana neZimbabwe dollar vanobhadhara mazuva from 8 March to 15 March. Rate ichaannounswa, interbank rate ichaannounswa neZimsec musi wa 8 March. Saka hurumende yakataura ikati hakuna mubereki anomanikidzwa kubhadharwa necurrency yaasingakwanisi. Kana mubereki achida kubhadhara neus dollar kana kuti anoda kubhadhara nemarands kana kuti anoda kubhadhara nezimbabwe dollar, iwo maprovisions iwayo ese aripo.
Vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reZimsec muzvare Nicolette Dlamini vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vamwe hazviti bhundusi nokuti murayo uri munomo unosikundiro guru iro rakaitwa.
Varu kuedza kubatsira vanhu wakavirwa nemidhuri yekundengendeka kwenyika kwakaitika muTurkey neSyria. Vanoti uwandu hwevanhu vafa hwadarika zviuru gumi nezvipfumbamwe kana kuti 19,000. Kundengendeka kwenyika uku kwakaitika nemusi wemuvhuro, uye nyika dzakawanda dzatumira vanobatsira kuti vaone kuti vanganunure here vanhu vakavirwa nedambudziko iri. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muRussia, vaSergei Lavrov, nasi vari kutarisirwa kuita musangano nemauto vari kutungamira hurumende yeSudan. Panonzi pari kuzeiwa nyaya yekuti Sudan ingabatsirawo sei nyika dzakaipoteredza dzine hondo dzinosanganisira Chad, South Sudan neCentral African Republic. Kushanya kwavaLavrov kuri kutevera kushanya kuAfrica kwevakuru muhurumende yeAmerica nevesangano reEuropean Union. Iye zvino totarisa nyaya dzegakava riripo kana yatingati panel, tichitarisa kushanya kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuEquatorial Guinea, vachiperekedzwa nemwanakomana wavo vaEmerson Mnangagwa Junior, pamwe nevana muzvinabhizimusi vaviri vanonzi vanodyidzana nehurumende vakuda tagwirei navaAlexander Zingman, uko kunonzi kwasimudza mutauro munyika, vamwe vachiti kutambisa mari dzehurumende uye pari kuitwa zveuori. Vari kushoropodza kuve muchikwata chehurumende kwevatatu ava vanoti uyu mucherechedzo wekuti mutungamiri wenyika vari kubata sei mabasa ehurumende pachitariswa zvipomerwa zveuori zvinodirwa kuna vatagwirei pamwe navaEmerson Junior. Asi vanotsigira vanoti hapana chinorambidza vaviri ava kuti vave muzvirongwa zvehurumende sezvo vari vana muzvinabhizimusi vanozivikanwa sevamwe vose. Aka kanonzi akasike kutanga vaMnangagwa Junior vachinzi vavanikwa muchikwata chinofanirwa kunge chiri chehurumende. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti idzi imviro-mviro dzeutongi hwehumbimbindoga hwekuti mutungamiri wenyika anopedzisira azvitenderedza nemhuri yake pamwe nevaanodyidzana navo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Uriah Izembe, pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF vagadzira chirumhanzu. Tatanga nokubvunza Dr. Zembe kuti vanoti kudii nenyaya iyi.
Vamwe hazvitibvundusi nokuti murayo uri munomo unozvikumbiro guru iro rakaitwa 2013 unopa simba renyika yose, Executive Authority of Zimbabwe, kuhofisi nomutungamiri wenyika. Saka unongoita zvaanoda, zvaanofunga, ndo zvinotaridza kuti nyange matare aanoita kuti tizoisa mugano wekuti izvo ndezvepfuma yake kana kuti nyika, zvakangobatana, hapana kujika.
Saka ndongoti muchidimbu muri kuti zviri pamutemo mubumbiro remitemo.
Nokuti ndiwo vane Executive Authority yeZimbabwe. Vanofanira kuzvinzwa zvakadaro, vanofanira kuva neexecutive authority yehurumende yeZimbabwe.
Vachiri manzwa nyaya yatiri kukurukura nemhinduro yapiwa naDr. Zembe, munotiwo?
Aiwa, ndinotenda kuti vaZembe vataura chokwadi kuti munhu ane simba rokuinvaita kuti ndinoenda nani nani, ikoko kwandinoenda kwakambomira sei, ndiye mukuru wenyika. Uyezve vanhu vanofanira kusepareta mukuru wenyika navana, mukuru wenyika namabusiness people. Vakangozira izvozvo chete chete izvozvo, hapana dambudziko. Tinoona ipo musocial media vanhu vanenge vachikomplaina vachiti ko izvi zvazoitigei, zvazoitigei. Ndingada kupa mufananidzo kwamuri ikoko. Bill Clinton angava ai president, asi mukadzi wake zve aiva minister. Toenda kuthe Kennedy family zvimwe chete, toenda kuthe Bush family zvimwe chete. Bush ari president, vana vanga vari magovernor and so forth. Saka vanhu vanofanira kuseparate between business issues and family issues.
Dr. Zembe, iyo pamuri kutaura pabumbiro remitemo apa pachizoonekwa pachiti mutungamiri wenyika anenge akuzofamba kana nemhuri yake vachiti zviri pamutemo, haisiwo panozobva here yatingati muchirungu conflict of interest?
Inotoripo, asi conflict of interest yacho kupokana kwezvinangwa kunotobva pabumbiro racho rino. Harizi bumbiro rakaitwa navanhu vezimbabwe, ibumbiro rakanyogwa namapoka matsvaki ezvemutongi gurunyika asi rakazosara richipedzwa nemunhu mumwe varobert gabriel mugabe saka rakazova bumbiro ravo nevavanoda mubato ravo
vachiri mumhanzu mataura nyaya yemuenzaniso yamapa yeutungamiri hwevekuamerica asi pane vamwe vanoti hongu vaigona kunge vaishanda nemhuri dzavo saizvozvo asi pasina nyaya dzeuori
handizivi kuti vanhu vanoongorora nezvematongero enyika vanongoona uori kuafrica chete izvezvi mutungamiriri weamerica vabiden zviri parekodhi zviri kuzikanwa kuti hondo dzavari kusapota idzi inyaya yomwana wavo ana malaboratories kuukraine hausi uori here hwoo inhema here kuti Margaret Thatcher achitonga mwana wake akapinda mascandals egun smuggling chaiva chizvozvo saka izvi zvinhu zvinotaurwa navanhu vasina njero nezvenyaya dzepolitics kuno kuzimbabwe hakuna uori kana huriko ndosaka purezidendi vakatinga kuve nekomishini yei yecorruption kana anoziva kuti kune uori unonomhanara ikoko action yotorwa
dr zembe pouwandudzwa bumbiro remitemo here kuti izvi zvisaitika nekuti veruzhinji havazoziva pari kunzi pari kushandwa mabasa ehurumende nepari kushandwa mabasa emhuri yekwamunangagwa
hongu ndo zvinotodiwa kuti ruzhinji rudzike murau mukuru wenyika yavo nokuti kubva kulangesta house nareriyariya vaindependence hapana kuzosvitsa kuvanhu
vachiri mumhanzi powandudzwa here bumbiro remitemo kuti pange pachionekwa kupatsanurwa kwemasimba emhuri painogumira nepanogumira masimba ehurumende
constitution yezimbabwe inoti mugari woga woga ari muzimbabwe ane zvitupa kana magwaro enyika muzimbabwe muzimbabweni iyeye anokwanisa kuita zvaanoda munyika
vanganga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanu p f vagadzira chirumhanzu manzwawo zvakare kubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato redemocratic party dr urayai zembe vaviri ava vanga vari parunhare muHarare nestudio 7. Muchirongwa chedu cheLife Talk Women's Roundtable na8pm nhasi tiri kutarisa kurudziro iri kuitwa nemadzimai kuti mitemo ivandudzwe kuitira kuti mikana ienzaniswe pakati pavo nevanhurume. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930-13860 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 6175 ne7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Madzimai okurudzira kuti mitemo ivandudzwe kuitira mikana pakati pavo nevanhurume ienzaniswe. Vagari vekumasvingo vochema-chema nedanho rekanzuro yavo rekuda kushandisa makambani anoronda zvikwerete kuti avamanikidze kubhadhara mitero yavari kutatarika kubhadhara. Kushanya kwemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa kuequatorial guinea vachiperekedzwa nemwanakomana wavo vaemarson munangagwa junior pamwe navanamuzvina bhizimusi vaviri vanonzi vanodyidzana zvakanyanya nehurumende vakuda tagwirei navaalexander zingman kusimudza mitauro munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Anekuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiya mina Gaina kumedhisaidi.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Nithathe ithuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesine mhla ka 9 Hlangula 2023 ngokeyino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje, ugatsha olubona ngokuhlelwa kwemihloliso olwe Zimbabwe Schools Examination Council ZEMSEC namhla lwazise ukuthi isiphendukile imihloliso ye-O le-A level ebhalwa ngonhlangula eyayimiswe ngemva kokuqhamuka kwe-COVID-19. Izakhamizi zenyama endlovu ezihlala zibhekane lendlala ngenxa yokungani kuhle kwezulu kulumango lonyaka zijabulile okwamagama ngoba zikhangelele ukuyitshaya inala enkulu. Kulabantu abathi kuyamangalisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uqinisa ubudlelwano lamazwe agoqela ele Belarus, Equatorial Guinea, Russia, China, lamanye hathi awentshonalanga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ugatsha olubona ngokuhlelwa kwemihloliso olwe Zimbabwe Schools Examination Council ZEMSEC namhla lwazise ukuthi isiphendukile imihloliso ye-O le-A level ebhalwa ngenyanga kaNhlangula eyayimiswe ngemva kokuqhamuka kwe-COVID-19. IZEMSEC ihlele inhlawulo yalimihloliso ngedola leMelika kodwa ithi abantu bayavunyelwa ukubhadala ngedola leZimbabwe besebenzisa isilinganiso esihlelwa libhanga elikhulu i-official exchange rate. Ukubhala umhloliso owodwa we-O-level ezikolo zikahulumende kuzabiza amadola eMelika alichumi lanye, $11. Kuthi ababhala imihloliso ye-A-level bona bazabhadala amachumi amabili lambili amadola US$22 umhloliso ngomunye. Ababhala besezikolo ezizimeleyo ama-private schools bona bazabhatala amachumi amabili lane amadola eMelika $24 umhloliso ngomunye ku-O level. Kuthi abenza i-A level bona babhatale amachumi phose amahlanu US$48 umhloliso ngomunye. Okuyimali ezahlawulwa njalo yilabo abazabhala bevela ngekhaya kungela sikolo abafunda kiso ama-private candidates. Abanye abazali bakhala ngokuthi limali inengi kakhulu. Sixoxe lesikhulumeli sezimseko unkosazana Nikki Dlamini.
Ama-fees adazethwe US dollar besithi khona imihloliso eyabhalwa ngoJune leka ezabhalwa ngoNovemba izimali zakhona zifanana lalezi ezabhadalwa last year. So ndingabona ukuthi last year izimali zazikade zidazethiwe nge-US dollar abazali bakwanelise ukubhadala ngeZim dollar at the interbank rate is announced. And we are looking at this like from Sema Pepen. So if you want to see the registration of the US dollar is between 8 and 15 March. The 17 interbank rate is at the corner of 8 March. So now we are going to see the US dollar. We are going to see the 8 March. We are going to see the interbank rate. We are going to see the interbank rate. We are going to see the interbank rate.
Izikolo ziyavunyelwa yini ukuthi izithi hayi thina sifuna ukuhlawulwa nge US dollar kuphela kumbe akukho lokho?
Okwa announce nguhulumende ukuthi umzali ubhadala ngecurrency yena acomfortable ngayo. So nxa umzali esithi yena ufuna ukubhadala ngama US dollars uyabhadala nge-US dollar. Umzali nxa esithi ufuna ukubhadala nge-rand uyabhadala ngama-rand. Nxa ufuna ukubhadala nge-Zim dollar uyabhadala nge-Zim dollar. So isikolo asise sidictate ukuthi umzali ubhadala nge-currency iphi, kodwa ama-currencies wonke lawa ngu-3 engiwakhulumeleyo avunyelwa ukuthi abazali babhadale.
Incangi khumbula kuhle madlamini imhloliso kaJune ibingasekho uzanqondisa khona phonxa ngilahlekile kodwa nxa kuyikuthi yikho khonoko ibingasekho kungani likubone kufanele ukuthi iphenduke
iJune zam asikho ukuthi sasise isayivalisile ungakhumbula ukuthi uzulu lonke jikelele kwaso kule COVID-19. I-COVID-19 le yadisturba kakhulu amakhalenda awesikolo. Kwenzeka ukuthi laba ababebhale umhloliso ekaNovemba babe sebebhala noma ngoJanuwari kumbe ngoFebruwari. So kuyenza ukuthi thina singakwanisi ukuthi sibhalise abantwana umhloliso ngoJuni. So kathesi ngoba amakhalenda asebuyelile kwi-original system, sesokwanelisa-ke ukuthi uJuni akwanise ukubhala.
Kulabanye abazali abakhalayo bathi amafizi lawa ayasehlula lanxa nje kuthiwa umuntu uyavunyelwa ukubhadala ngemali yaseZimbabwe. Ungathini kubona lawo bazali?
Angeke ngatsho lutho ngendaba yokuthi ngiyakwazi ukuthi ukuswela kukhona. Kodwa masikhangele ukuthi ama-fees lawa for abantwana abahamba kuma-government schools asubsidizwe uhulumente. Uhulumente khangele ukuthi bayazwisisa ukuthi kunokuswela phakathi kwabazali. So basubsidize nge-55%. Laba abahamba ezikolo ezi-private yibo abangazeze babe le-subsidy.
Unkosazana Nikki Dlamini oezemseke sixoxe njalo lo mzali umnumzana Ambrose Sibindi oyisiphathamandla sehlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Yena othi abazali abaningi abasoze bayenelise inhlawulo yemhloliso le ngoba iphezulu kakhulu.
Siyathola umbiko ngathi thina njengezakhamizi uyasihlupha kancane ngoba imali ezizibhadalayo nxa ukhangela ama-$7, ama-$24, ama-$48 kuma-private ngapha kusengeo-level e-level. Sibona ngathi imali lezinkulu kungani sitsho njalo. I think siyakhumbula sonke ukuthi uhulumende weZimbabwe ucacile ukuthi ubethe yena ngo-2023 akusoze kube le mbadala abantu bazafunda nje mahhala. Kuyindlela yokuthi uzame ukukhusela abantu ukuthi wonke umuntu lomuntu ongela mali athole imfundo. Kodwa-ke kukhanya ungathi nxa sesikhangela lezintengo sofanele zibhadalwe zama-examination fees ziyakuthukisanga leyani inkulumo njani. So kusitsho ukuthi abantu abaningi abantwana abaningi kumbe abantu abaningi abawa-private abantu abadala abafisa ukubana babhale umuntu ongela mali uzehluleka ukubhala ngenzinye indlela sebethethe imfundo bayenzayo aba ngabantu abanothileyo kuba abantu abalezinto zabo kuthi lo muntu ongumnyanga usencithwa ithuba lokuba nayafunde sibona ngathi hhayi iy'bhadalo eziphezulu kakhulu.
Kodwa izimseki baba Sibindi ithi abantu bazavunyelwa ukubhadala ngedola leZimbabwe kulandelwa isilinganiso esiyabe sihlelwe nguhulumende kumbe singathi i-exchange rate ngaleso sikhathi. Ilanxa kunjalo abazali kabasoze bayenelise imali.
I-exchange rate nalesikhuluma ngayo singayinanzelela iyaqanda fosa ngezinye ezinto xa ngaphambani khathesi ikhona ku-$800 besazizimdola. Kuyanje kuwutengisa ukuthi vele inqaso kumbe abantwana bezehlika phena le imali esikhuluma ngayo i-RTG ezonto izimdola esikhuluma ngayo abantu abanengeZimbabwe vele abayitholi ngoba abantu abasebenzi hlakasikuthi ukuthi abantu abasebenza eZimbabwe kathesi is less than 10% abaqhathiwe abanye abazikhandelayo lawo kanti bakanzima kuyabethengisa ibhanana nge-R2 ubona ungathi wena leyo mali hambe ukuthi ayitholi ibe njalo namarenti abhadalayo labantwana besikola amafizi abhadalayo akuvumi imali eyiphezulu kakhulu ngoba imfundo elinotho lomuntu umuntu wamnotha ngemfundo sinothilize ukuthi uyasuka lapha abe lusizo alethe sithina intuthu kumbe i-development elizwe kodwa nxa usumvalele ukuthi ayehlolwa athole isethulo azijulise so kusenzela izwe leti libe lokuya ngokuya phambili. So ngamafitshane even ukuthi izaba i-RTGS kumbe izimdola hayi imali eyiningi ngoba vele izimdola abantu abayithola abayihola bona abasebenzi abahola babhilo i-poverty bottom line abasebenelisi ukuthi babhadale yena ezomali.
Imfundo yamahala uhulumende ayithembisa abantu Sibindi, lina njengabazali kukhona yini elingakwenza mhlawumbe liye kuyuhulumende limbuze ukuthi kanti wathi abantu bazafunda mahala sokwathini sokutheni?
Lelo liqiniso selikhona lokubana le ndaba okuthi abantu bazafunda mahala kodwa kasi kuboni thina lapha asihamba phakathi komuzi. Ngokunjalo-ke liqinisa ukuthi ofanele uhulumende kodwa-ke layena kube le ndlela yokuthi sikhulumisane layo. Thina njengenhlanganiswa kusikhathaza ngoba vele silaye unobhala omkhulu wezemfundo ngapha kunhlanganiso yezakhamizi. kulolu ukuthi sinike vele ubhiki lesuku ya researcher kumbuya buza buza abantu ukuthi azi ukuthi kwenzakalani ku-ground. Ngemva kwalokho vele izahambe imali iye kuhulumeni.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Izakhamizi zenyama endlovu ezihlala zibhekane lendlala ngenxa yokungani kuhle kwezulu kulumango zikhanya lonyaka zijabule kwamagama ngoba zikhangelele ukuchaya inala enkulu. Iningi labalimi labafuyi bemaplazini kulumango lithi lonyaka balethemba lokuthi bazaphila ngcono njalo bazake bayichaye bachiyane lokuchona becela ukudla kunhlanganiso eziphathisa abalambayo lakuhulumende. Kubika uintatheli zindaba ye Studio 7 uEzra Chisasibanda.
Istudio 7 nethekele kulindawo yafica kuluhlaza tshoko enyama yendlovu. Umumbuzo ukahlele amakhomane sedliwa kuyasengwa kukanti izivuyo zinone kwamagama lamadamu wonke kulindawo segcwele. Mnumzana Elton Gumete umgcinhlalo wenhlanganiso yabalimi bamaplazi enyama yendlovu Farmers Consortium NFC. Uthi bonga bakulinhlanganiso yakhe bayavuna lonyaka.
Abalimi abafika 140. So lonyaka yabubona kukhanya ngathi izulu lime kuhle. Nabo njalo abalimi abalapha kathesi kundawo yethu asebetshengisa ukuthi hhayi vele sokuvuthiwe sebesidla amakhomane umumbu. I-horticulture ikhanye abalima throughout the season. So zindlela nje ukuthi sidinga ukuthi kuphumelele indawo le siphumelele sazakala indawo eziningi singabalimi lathi sibhooste imakethi.
Ugogo u-Anita Ncube walindawo ngumfelokazi yena-ke uthi usebenzisa uhlelo lwentwasa oluzalwa ngokuthi ngugatshompo lwenze wathaya inala esabekayo ngoba kohle wagebha amagodi lingakani izulu.
Ngaqala ukwagebha ngoSeptember kungela zulu komile phansi la. Sagebha sagebha sifaka umqulu gebhe siqede elinye iplot eliyi-1 silandele sifaka umqulu. Kutheke izulu seliqalisa ukuna khona phana ngo-October thina sazeqalisa ukuhlanyela mhla ka-6 November. Kahle ngabona ukuthi kungcono ukuthi ngiqinise ukuthi ngisebenze njengoba ngingaselayo zabe nginakekele ongikhangelelela.
Umnumzana sifanele sithole ngumfuyi wenkomo olodume kulindawo. Yena ke uhlala phandle kwelizwe lapha athole khona ulwazi lokufuya.
Ngisebenza ku-healthcare kodwa due to interest lami ngafuna sengifundile khona ngale ukuthi ngiyenze ngizenzele i-artificial insemination. Siyathatha inhlanyelo yenkunzi ezijeneyo siyabe sizikhethile ezingatholakaliyo kuleli lizwe. Siku-beef production, yes. Le dairy njengoba libona lama dairy cows nanga lapha sizazama ukuthi specialize kunguni ezakithi ezesintu ngoba izwe ezincinyane they don't eat too much.
Kuya phambili usithole ekhuthaza abahlala emazweni aphetheya ukuthi babuye ekhaya bazolima ukuze babe lempilo enhle.
Impilo esiyiphilayo ngale kwi-diaspora isikhathi esiningi siyasebenza siyelala sisebenze siyelala. Impilo yakhona ayisiniki i-longevity as it say, as they say. Kodwa ungabuya ngapha ekhaya uzenzela ama-projects anje hawu uyazizwa la emoyeni wakho ukhululekile uhlalisekile kumnandi sibili njengoba uyalibona le khaya linje ngapha kumnandi ukuba sekhaya you feel that greatness.
Unkosazi Siphiwe Mafu ohlala eRepublic of Ireland ngumlimi ophumeleleyo kulindawo uthi akumelanga abantu balinde imali yomrholo emsebenzini wabo kodwa kumele babuye ekhaya balime izilimo ezijeneyo ngaso sonke isikhathi bazaphila mnandi.
Ukulima okwalezi nsuku kakufuna ukuthi udiphende entweni eyodwa. Kuyafuna ukuthi uzame embuzini, uzame enkukhwini, uzame enkomeni, uzame emumbini ngoba awukwazi ukuthi okuzahamba kahle yikuphi. Ungakhangela ukukodwa kube le flop kumbe i-market ibe flooded i-price isisehla usuwile kanti nxa kuyikuthi u-multitasker usenza into eziningi ulakho ukuthi uma ukuthengisa imbuzi nxa i-market i-flooded i-price iphansi ubusuthengisa imbuzi zakho nxa sezikudemand. Lezi nsuku angeke ngithi basebenze, ukusebenza is no longer the keyword. So u-multitasker, you need to multitask.
Umnumzana Strike Nyati usebenza eplazini lomlungu owathathelwa umhlaba watshiyelwa omncane kodwa ukhala ngabantu bokuza abathatha umhlaba bengawusebenzisi.
Lapha ngiyasebenza eplazini yeKennel Swamp, ngisebenza izinkomo, ngisebenzela ikhiwa Mr. Fawcett, Grant Fawcett. Iinkomo ezi-180 okwakathi singathi zi-186. Kuyalinywa kakhulu, kuyadliwa, kuyasuthwa kule nto yonke lapho. Baningi abantu abaphiweyo khonapha emaceleni ngoba likhulu phela.
Abantu benyama endlovu.
Abantu benyama endlovu.
Abaphiwayo.
Ye, kodwa abanye abavela kwezinye indawo.
Abangasuka la.
Abangasuka lapha.
Iningi labahlali benyama endlovu indlala abantu bazayizwela kumakhelwane. Wonke umuntu ukulumango ukhanya ujabule kwamagama ngoba esithi uzasuthwa lo nyaka. Ngiyimana Studio 7 ngingapha inyama endlovu igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Iputho lakwele Melika limanyane leBritane lele Australia kuhlelo lokulinga izikhali kanye lobungcitshi bamabutho abo enkangala yeNevada izolo emizameni yokulungiselela ukuzivikela nxa ele China lingacabanga ukwalwisa ngezikhali zalo zemoyeni. Amalunga ohlangothi lwabahlengi olukahulumende wele Melika olwe US Agency for International Development Disaster Assistance Response Team afike kule Turkey izolo kuyancedisa umsebenzi wokuhlenga abawelwe ingozi yokuzamazama komhlaba. Udubo lokusilela kwamafutha ezimota kwele Nigeria lubikwa solongezelela inhlupho ezivele ezibhekane lozulu walelo lizwe ngesikhathi lilungiselela ukhetho oluhlelwe ukuqhutshwa mhla ka 25 kaNhlolanja. Kulabantu abathi kulabantu abathi kuyamangalisa ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa uqinisa ubudlelwano lamazwe agoqela ele Belarus, Equatorial Guinea, Russia, China, lamanye hathi awentshonalanga afakela inkokheli yebandla lezano yebandla lakhe izijeziso zenotho. Bathokwethusayo ukuthi ubhodaboda emazweni achiyeneyo ehamba le ndodana yakhe umnumzana Emmerson Mnangagwa Jr. kanye lomnumzana Kudakwa Shetha Gwirei abetheswa izijeziso zenotho ngele Melika. Kodwa abakubandla elibusayo bathi uMnangagwa wenza akufisayo ngoba amazwe entshonalanga alwisana lenkokheli kahulumende weZimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe lomnumzana Joseph Chuma okubandla lezanu PF. Umlalazi usungula lingxoxo.
Kana sikhulume ngamadila okhama ningayenziwayo. Isimnye ngeminyaka silokhu sizwa kuthiwa kulamadila ayenziwayo kodwa sake siwabone. So ngeminye imidlalo nje njengohulumeni kube ngani kukhona into abayenzayo ngani babhizi balungisa ilizwe kungela lutho nje sihlala sizwa kuthiwa amadili. Dilibani elingenziwa e-Equatorial Guinea? Dilibani umuntu ehambe lo mngani wakhe uthi avile ehambe lo mntanakhe. Yini kamba bangayenza?
Ye, baba Golide
ukuphuma kaMongameli evula kusiba lohlelwana nabanye abantu sokusibisela izinto ezilenga kakhulu sibili. Okokuqala sibonile indaba yomkhono kuwethu eZimbabwe ukuthi ungena ubantu eyi-agriculture ubudlelwano bethu lelizwe leBelarus selisifisele a lot of mechanism ku-agricultural sector also kusenza ukuthi kona sicashuka le nzuzo sisiba lelo ama-harvest azwayo sibonile kathe siyi-wheat esiyi-harvestile siyakhangela futhi ukuthi kona sikhangelele uku-harvest umumbu futhi ongathi okunengi konke lokhu yikudlelana la mazwe nalawa aphandle lapho umongameli asiyahamba khona. So ukuphuma kwakhe kule mpumela sibi nxa umuntu engumuntu ofuna ukuvula amehlo akhangele engilabona ekhangele ngokweqiniso atsho kobona.
Ye, khonapho ke uyakhuluma uGolide Mlalazi ungamphendula usithi
Chuma ilizwe leBelarus olukambayo sekuneminyaka kuthiwa sidila ngalo lalo ebuya amatharakitha kusukela ngesikhathi sikamgabe amane ngakhona akubo chef emaplazini afile akusebenzi abantu bakithi bebesifa indlala kungayisukuthi abakwazi ukulima kodwa kuyukuthi izinto zokulima zibuya zinikezwe laba izikhulu zebandleni lezanu azinikwa abantu aba-ordinary abantu bemzalabantu kumbe abantu bakithi enowagwelo akula ngitsholo yedwa onetharakithi abantu betholotho akula ngitsholo yedwa onetharakithi eyavela ebelarusi kusela ngesikhathi samdala
igolide siyabona abantu bathi indaba yele Zimbabwe lidlelana lamazwe anjenganale eBelarus bezokuya le-Equatorial Guinea lezinto ezinjalo njalo lokuthi behambe behudulana labantwana labangani besiyayenza amabhizinisi anje amadili lawa babuza abantu
okokuqala ngaphendule khonoko ngifuna ukuthi nangithi khona ubaba umlalazi wena uthembeje ngamthumela umlalazi lazadinaagokuthumele ubone ukubana amatrakita lawo xa ebuya atholakala njani kaphiwa muntu kumbe oshefu wezanu benjengo ofuna ukutsho omunye nomunye njengo afuna ukuwathola ulapho ukuthola lokwana ngoba it's a commercial deal asiyo-political deal umthembo kustudio sebulabana ngamthumela ilokuzeni yankona ipapetakona nawe nxa ukufuna futhi even yena umthembo angakufowadela akuthumele ubone lona amathelalan asemcedile angenile ama-irrigation schemes amaningi kusebenza ona lala amatrakta afike angena asebenza abantu abaningi batholile sibili babo then bese sibuya-ke ekudleleni ukudlelana kona mazwi lawo uyabona iZimbabwe ithe yona ifuma kumngani nomuntu wonke pho-ke ikhangela lo ofuna ukuthi laye abe kumngani layo asoze siyenze okufoselezi yabo so obelarus fona labo eqetheral gini lamanye amazwe ediana bavula bavuma ukubamba isandla sethu xa siselule isandla sethu esobungani so xa bevumile siyangena abona ngoba ayisukuthi bona abanalo ukuthi esingalifunda kibo banakho omunye okukhulu abanakho nakhona kanti njengakuthi kanti sikhuluma so iqetheral gini lalidiana ingeinye yamazwe eafrika la engela energy problem bale-energy sufficiency ete ebhanganisayo okuyinto ikhwabitheka ubana sikufunde ukuthi kanti bona bakwenze njani khona kwani
uyazi indaba ekhulunywa ngithimba mhlawumbe uthuma kufanele sike simfundise mbijani ukuthi iziphofu azingeke zasizana i-Belarus is one of the poor countries in Europe o-Equatorial Guinea lapho umnangagwayo khona ngamasela e-Africa so angibona ukuthi bangasiza ngani kanti kungani ilizwe lethu kumbe umongameli wethu engahambi lapho okulamazwe aqinileyo khona amazwe anjengabo-German amazwe angasiza in terms of technology amazwe angasiza even in terms of aid ayikho into eseke siyithole e-Belarus ngaphandle kwama-tractor lawo and Belarus is ilizwe elingelalupho nje elizihawulelayo elisurviva ngoba lise-Europe ye kwalide kwehlulani ngathi ukuthi ele Zimbabwe lidlelana labo-Germany i-Britain United States lamanye
njengoba ngithile ekuqaliseni ngithe mina iZimbabwe ivule amasango yathi ifuba lobudlelani labantu bonke abavuleleyo siyangena abasavalile hhayi asuke sifoseleni kodwa into ekhona iBelarus naleyana sithole okunye lesikufuna thina phela nto yabona iproblem esisuka sibe layo yikuthi ufuna ukukhangela ukuthi hhayi umncedo luphuma kujemeni kophitheli kanti eBelarus kwabana uncedo luphumile ngoba umhlaba silawo thina la but into besingelayo yimishina ekusebenza umhlaba lo othi ama-trakita ama-combined harvester ama-pefo konke nabantu sesikutholile eBelarus eyikonokwana sikufuna sesikusebenzisa now we are getting to a stage where it says about food sufficient. Yikho esikufunayo. Asifuni i-aid izikhathi zonke. Asisobantu esifuna ukucela imali izikhathi zonke.
Lapha lizwe umnumzana Fortune Lalazi olandela ezombusazwe lo mnumzana Joseph Chuma okubandla lezanu PF bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Abekhansili yakobulawayo bamanyene labogatsha lwezempila kahle ukusungula umkhankaso wokuhlaba abantu iJekiseni lokuvikela ku-COVID-19. Lolu hlelo luqale ngomvulo luyaze luphele ngomgqibelo ngoba bekhona abalokhu behlaselwa yilo mkhuhlane. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuntatheli izindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Basase kona eZimbabwe abalokhu behlaselwa iCOVID-19 lisiyachona ilanga laizolo abantu abaphose bafike ikhulu 81 bahlolwe bafumana bele COVID-19 kuthi kuthange abaphose bafike amachumi amane 36 balaliswe yilomkhuhlane abalichumi lambili babo bebengahlatshwanga ijekiseni lokuzivikela. Isikhulumi sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19.
Idolobhu lakobulawayo lisebenza logatsha lwezempilakahle i-Ministry of Health and Child Care lilonke liqhubeka ngokuhlaba i-COVID-19 vaccination. Njalo kule iviki siqale icampaign lapho isabe sihlaba khona abantu abaleminyaka esuka ku-12 years isiya phezulu.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ethi bazaqhuba uhlelo lolu emakilinika ekhansili.
Lokhu kusincedisa ukuthi siyehlise amathuba ukuthi sithole i-COVID njengedolobho esingathi to reach herd immunity. Njalo kuzancedisa ukuthi abantu abavaccinethiweyo against COVID babe be-protection uma bengatholakala sebebambe umkhuhlane.
Usikhwica mfundo solwayo Ngwenya ukhuthaza abantu ukuba bahlabe amajekiseni ngesikhathi. Okwamanje ezweni kulabantu abedlula inkulungwane eyodwa 1230 abale COVID-19 sewabhubha abedlula inkulungwane ezinhlanu 5659 abadlula izigidi eziyisithupha 6.6 million sebahlaba ijekiseni okwakuqala ukuthi abahlaba okwesibili sebephose bafike izigidi ezinhlanu 4.9 million. Asebehlabe ijekiseni okwesithathu bedlula isigidi esisodwa 1.3 million njalo ikhansili lohulumende bakhuthaza abantu ukuba bahlabe wonke amajekiseni ngesikhathi. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukuphuma emhlanganweni oqhutshwe namhlanje ophathelane lomthetho wokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazane labesilisa owe-Gender Act abesifazane abathi kawulandelwa. Singakehlukani izihlobo sikhangele ezinye zendaba ezibezikhokhela. Gaja olubona ngokuhlelwa kwemihloliso olweZimbabwe Schools Examination Council ZIMSEC namhla lwazise ukuthi isiphendukile imihloliso ye-O le-A level ebhalwa ngonhlangula eyayimiswe ngemva kokuqhamuka kwe-COVID-19. Izakhamizi zenyama yendlovu ezihlala zibhekane lendlala ngenxa yokungani kuhle kwezulu kulumango lonyaka zijabule okwamagama ngoba zikhangelele ukutshaya inala enkulu. Kulabantu abathi kuyamangalisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uqinisa ubudlelwano lamazwe agoqela leBelarus, Equatorial Guinea, Russia, China lamanye hachi awentshonalanga. Sesilugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Ngisitha sidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Sasilivalelisa thina siseWashington DC okwanamhla belilalele umsakazo weStudio 7 kuVoice of America sisakaza siseWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.